Hongu nasi wa Trump wari kupinda mudare wachipomera nyaya yekuti vakange vabhadhara umwe womukadzi wekuti vasatauri nyaya yekuti vakambosangana naye. Gweta rawo rakabvuma kuti pane nyaya yakadai soo yakaitika, so rakazowanikawo zvakare richienda kumatare edzimosa richisungirwa nyaya iyoyo richizovharirawo muchizarira.
Vamasiye, chii chinotarisirwa kuitwa nhasi mudare?
Zvatiri kuona zvichiitika mudare zviri kuitika panguva yanhasi ndezvekuti vaTrump vachave vachiita yatingati jury selection. Ndi jury selection iyi inosanganira sara yatingati pachiitalian inonzi voir dire, yekuti panenge pachionekwawo zvekare kuti vanenge vachizoonekwawo vachizotonga nyaya iyi vanenge vari vanhu vasina kwavakarerekera, ende uyezve vanenge vachionekwawo zvekare vachionawo nyaya iyi kuti ive iri nyaya inova ichizokungududwa yatingati ine free environment isina vanhu kwavanenge vakarerekera. So zvatiri kuona nhasi zviri kuitika ndezvekuti pachangoitwa inonzi jury selection iyoyo, yekuti kana yazoitwa jury selection iyoyo kana kuti voir dire, inyaya yekuti pachazosetwa yatingati zuva yekuti inzwike kuti inozoenda ichitongwa panguva yakaita sei.